Ndingati uwandu hwevanhu vari kubayiwa nhomba yeCovid-19 mumasvondo mairi adarika naiyo nguva yatiri inoi huri kutifadzei. Hunonyanyofadza zvikuru nekuda kwekuti ndizvo zvataichemera zuva nezuva, kuti dai vanhu vabuda neuwandu hwavo vazvipira kuuya kuzobayiwa nhomba iyi.
Sei zvakakosha kuti vanhu vabude vakawanda varusike vachienda kunobayiwa nhombai?
Kuitira kuti senyika tikwanise kuzobata iya yavanoti herd immunity. Muno munyika yedu yeZimbabwe, kuti tikwanise kuwana herd immunity, tinofanirwa kunge tichibaya vanhu vanosvika chidimbu che60% inotipa iyo 10 million yevanhu vemuno muZimbabwe.
Pamuri kutenderera muchionawo vanhu vari kubayiwa nhombai, zvii chaizvo zvamuri kuona vevarusike zvamungafunga kuti zvakakosha kuti tizive?
Zvatiri kunyanyoona kumitsara ndezvekuti kunyanyanyanya kudivi resamura mashero atingati kumasabhabha uku, vanenge vari kunyanyowanda vanhu vechichena kudarika veruzhinji vatema. Saka tinoda kuramba tichikurudzirawo zvekare kune vanhu vechitema kuti kubayiwa nhomba kwakakosha, kunotibatsira kuitira kuderedza ukasha hweCovid-19.
Musiyano upi uripo pamunhu anenge abayiwa nhomba neanenge asina kubayiwa nhomba varusiki?
Munhu anenge akabayiwa nhomba, kunyanya-nyanya anenge abayiwa dzese dziri mbiri, munhu iyeye anenge ane kudzivirirwa kunomubatsira kuitira kuti akabatwa neCovid-19 haizomuradzika pasi sezvainoita munhu anenge asina kubayiwa nhomba. Saka zvinenge zvinotikoshirawo zvikuru kuti iwo ukabayiwa nhomba, zvoreva kuti kutapurira kwako kupa mumwe chirwere cheCovid kunenge kwaderedzwa, uye unenge wakwanisawo kudzivirira vanhu vaunogara navo, vanhu vauchasangana navo, neiwewo pachezvako kuzvidzivirira kuukasha hwemavarients atiri kuona ari kuuyaya.
Poitwa sei kuti izvi zviitike nekuti vamwe vanenge vachiri kuzengurira?
Vanhu vada kuramba vachikurudzirwa kuti hatikurudziranei, tiende tinobayiwa neuwandu hwedu neuzhinji hwedu, kuitira kuti tikabayiwa takawanda tinokwanisawo kubetsera kudzivirira chirwere ichi. Asi chinhu chisiri kunyatsofadza pari zvino izvi ndechekuti vanhu tiri kuvayirwa zvakanyanya. Zvatiri kuona zviri kuitika muhoridho ino yeEaster, vanhu vakatamba varara, vanhu vavarayirwa. Ukafamba kunotengeswa uku, kungave kumisika, vanhu vakaita inonzi mhomho nemhomho, havasi kumbotevedzera zvamuchose maguidelines aya anodiwa.